Vanhu vakanyanya vakanyanya kuwanda nechirwere chitora wanamboita vanhu vaya vari immune compromised kana vanhu vane HIV. Tabva imomo tozotedzera chinozowandawo kune vana nekuti mindawo inenge yanyatsokwana zvakanaka. Yozowandawo muvanhu vanosenza nzvimbo dzaanosenza vakanyanya vakawanda kana vanosenza pasi kuti munowa nzvimbo munogara makanyorova munogara mune mweya usina kunyatsocheka kaimomo ivavo vanokwanisa kunge vavanhu
kana munhu achinge abatwa kuti ane chirwere ichochi cheruvindi, mishonga yavanofanira kunge vachipiwa inowanikwa pachena here kana kuti zvinoda mari yakawanda sei kuti munhu awane rubatsiro?
TB inorapwa pachena mubapwe. Munhu wese anenge abatwa kuti ane TB anorapwa pachena. Kwetanhatu anenge achimwa mushonga, mishonga yaanotora kukiriniki kana kuti anotora kuchipatara chiri padhuze naye, hapana bhadharo.